Pari zvino hazvisati zvanyatsoswatuka nyaya dzechikafu nokuti nyika ichiri nedambudziko zuva rakanyanya kupisa vanhu vedu vachine nzara hatisati tanyatsoona kuti kuchamira sei.
Mutungamiri wenyika vakatenda ivo kuti zvinhu hazvina kuumira zvakanaka kana kuti iya yatingati declaration yedisaster munyaya dzezvechikafu. Izvi zvakakosha zvakadii kunemi vanhu vanoshanda muchibatsira vanhu nechikafu?
Zvakakosha chaizvo, nondo zvinobatsira kuti patinenge taakutsvakawo vabatsiri vachatibatsira kuti tigone kuwana chikafu, vanonzwisisa kuti disaster yakadeclarewa kuti hakuna zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Ndevapi vamunowanzoshanda nawe imimi vekunze apa panyaya dzekupa vanhu chikafu?
Tinoshanda nevanhu veWSP ndo vatinowanzoshanda navo panyaya dzechikafu neCanadian Food Grains Bank. Vamwe vanga vachitibatsira futi pari zvino iDan Church Aid ndo vatiri kushanda navo. Tinotarisira kuti maybe kufamba kwenguva kuna vamwe vachazouyawo vatagona kushanda navo futi zvakare.
Saka chikafu chacho chiri kuuya here pari zvino kana kuti zvinenge zviri kuti netsei?
Isusu pari zvino hatisati tatanga chaizvo chaizvo. Vatakatanga navo ndevatanga vatipa makeshi, vanga vachibatsirwa nenyaya dzemari kuti vagone kubatsirika navo, vagone kutsvaka pamwe nogona kurarama. Vamwe vanenge vaine matambudziko okubhadhira vana zvikoro, vamwe vane matambudziko akasiyana siyana, saka vanozopiwa zvavo mari kuti vagone kuita mapurogiramu zavo nogona kuriitira mhuri dzavo vachitengawo padhuze panenge paine chikafu.
Vari kupiwa mari, vari kupiwa mari?
Vanopiwa mari inoringana, inogona kutenga 10 kg, saka vanowanzoti $10 pamunhu.